manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 19, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotambudzigugurira tinaro pautungamiri hwesatadhiya tinogara tichichema navo kuti havaratidzi kuva nechido chikuru chekugadzisa matambudziko munyika yeZimbabwe nemune dzimwewo nyika.
Vatungamiri vesadhak avo vari kusangana muPretoria nhasi voshorwa nekusagadzirisa matambudziko ari mudunhu ravo.
Isu chatinoda ndechekuti basa redu rivepo. Chakaipa ndechekuti munhu anouya mangwana ouya woti ndagura pei yako, nhasi wakutanga basa na 7 uchaisa na 7 mangwana makuseni, hapana overtime.
Vamwe vashandi pamwe nevari pamudyandigere vekambani yeNRZ vanoti vanoimba kuti urongwa hwekumutsiridza kambani iyi huchabudirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nyaya yeuori ikamiswa, Zimbabwe inokwanisa kuvandudza upfumi hwayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemusadhak vatanga kusangana muPretoria nhasi kuti vazeye nyaya dzezveupfumi kunyanya mudunhu ravo. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndiwo vavesa chigaro veSadhak, chigaro chavatora kubva kuna mambo Muswati wechipiri vekuSwaziland. Asi vamwe vanopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti vatungamiri ava vari kutadza kugadzirisa matambudziko ezvematongerwo enyika ayo okomba munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe iyo iri kuita sarudzo gore rinouya pasina mitemo yakajeka yekuita sarudzo. Mamwe masangano akazvimirira akatoendesa zvichemo zvavo kuSadhak vachiti ikasakoshesa kodzero dzevanhu vachatanga kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Ndinotambudzigugurira tinaro pautungamiri hwesadhak tinogara tichichema navo kuti havaratidzi kuva nechido chikuru chekugadzirisa matambudziko munyika yeZimbabwe nemune dzimwewo nyika. Tinoona vanomhanyirira kuda kugadzirisa kana nyika dzichinge dziri nyika dzinoonwa sekuti idoko pane zvematongerwo enyika kana kuti pane zveupfumi. Nyika dzakaita sana Lesotho vana Swaziland vanokurumidza kwazvo kutaura, asi kana dziri nyika dzinoonekwa sekuti dzine chiremerera dzine shoko rino dzine zwi riri pamberi seZimbabwe kana kuti Angola havatauri. Saka idambudziko guru kwazvo rekuti ngatiregeri kuvaya kutarisira zvikuru Zimbabwe kusadhaka hakuna zviriko izuru rakapinda nyoka.
Ko ivo vanopikisa vangadai vasina kutumawo here nhumwa kumusangano uyu weSadhak?
Vangadai vakatotuma nhumwa kwete kumusangano weSadhak wega, asi zvakare kunyika dzese dzekutsvagambe kweAfrica dziri mukati mesangano reSadhak vachitaura zviri kuitika. Ndo pamwe patinomboshoropodzawo vezvematanopikisa kuti havakasiri kuti vadyidzane vasimudze mashoko vataure zviri kuitika, uyezve kuti vawane nzira yavangaita dzekudonongodza nekunyatsoona chaizvo kuti matambudziko ndeapi. Nekuti dzimwe nguva patinoenda ese masangano akazvimiririra vanototibvunza kuti kwaivo vapata anopikisa vari kupikwa havana chavanotaura kana kuti havauyi kwatiri. Vamwe vanotevotosora vachiti aiwa tinozombodzwa kana vamhanya kuamerica kana kueurope, asi hazvizo zvatinotaura isu. Tinongovakurudzira chete kuti ngavasimbise ukama hwavo nenyika dzekuchemhenze kweAfrica kuti vagare vachizivikana kuti variko.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Vamwe vashandi veNRZ pamwe nevari pamutikandi gere vanoti vanovimba kuti urongwa hwekumutsuridza kambani iyi uchabudirira sezvo yakakosha munyadzi zveupfumi. Mutoro wedu wenhau taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, maonero avo pamusoro penyaya yekusarudzwa kwekambani inonzi ichashanda neNRZ muchirongwa chekumutsurudza kambani iyi, vakamurai moyo vanove mukuru weZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vati vashandi havasati vaudzwa zviri pamutemo nezvenyaya iyi. Munguva pfupi yapfuura, mukuru webhodhi reNRZ Valari Mavhima vakazivisa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri pasi peDiaspora Development Infrastructure Group vari pamwe chete nekambani yeTransnet ndivo vakasarudzwa kuti vazoshanda pamwe neNRZ mukumutsurudza kambani iyi. Asi vamwe vanoti ivo sevashandi havanyanyokoshesa kuti ndiani akasarudzwa kuti aite urongwa uhu, asi vanotarisira kuti mabasa nekodzero dzevashandi dzicharemekedzwa nekambani ipi zvayo ichashanda neNRZ.
Isu chatinoda ndechekuti basa redu rivepo. Chakaipa ndechekuti munhu anouya mangwana ouya oti ndagura pei yako, nhasi wakutanga basa na 7 uchaisa na 7 mangwana makuzena, hapana overtime, todzokera muusumba watatiri munguva yavarungu. Aiwa, kana zvikauya zvakadaro seizvozvo izvo hatizvibvumiri.
Robert Latambo, mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement, vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega, vaudza Studio 7 kuti NRZ ikambani yakakosha zvikuru mune zveupfumi hwenyika. Vatiwo kusarudzwa kwezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nekambani yeTransnet idanho rakanaka rinopa mukana wekuti zvizvarwa zvemuno zviri kunze kwenyika zvibatsire kumutsurudza upfumi hwenyika, vachitiwo danho iri rinobatsira kusimudzira ukama pakati peZimbabwe neSouth Africa. Izvi zvatsigirwawo navamoyo.
Transnet sekambani iri padhuze nesu, padyo nesu paSouth Africa, tikuti zvinobatsira kusimbaradza ukama.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kune mukuru weRailway Artisans Union vaEdmore Africa pamusoro penyaya iyi, asi vati havana chekutaura sezvo vati havasati vaziviswa zviri pamutemo nezvenyaya iyi. Muzvare Mavis Mukai ndiwo mubati wehomwe wesangano reAssociation of Railway Terminated Employees kana kuti ART. Muzvare Mukai vati vanhu vakawanda vakaita saivo vakasiyiswa mabasa muNRZ vari kurarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzose.
Tine mari yedu yakawanda, saka kana recapitalization yacho ichinge yaitwa, whoever achauya, as long as achingokwanisa ake kuchibhadhara mari yedu, yakanaka chaizvo. Nekuti kubva pataimu yatakaritsvenjwa mari dzedzichikwanikwa mumabhengi. Yes, mimi mali dzacho hasati dzako. It's over 2 years now tichingodzingirira nyaya one.
Imwewo nhengo yeART vainocent Mupanganyama vatsinhirawo kuti ishuviro yavo kuti kumutsurudzwa kwekambani yeNRZ kusazopera kusina kutanga sezvakaitika kuimwe kambani yehurumende yeZisco Steel.
Vashandi vavo vanonzwisa tsitsi nhasi ukavatarisa. Isu hatitarisiri kuti chikwere chedu chichamedzwa zvigorova zvakadaro.
Pasi pechirongwa chekumutsurudzwa kweNRZ, kambani yeTransnet inotarisirwa kusima mamiriyoni mazana mana emadhora mukambani iyi. Kunyange hazvo zvichinzi panodiwa mabhiriyoni maviri emadhora kuti kambani yeNRZ inyatsoshanda, mari ichasimwa neveTransnet iyi inonzi inokwana kuti kambani iyi itange kushanda zviri nani pane zviri kuitika mazuva ano. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Nyenze nezvebhuku ravakanyora nesangano ravanotungamira reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vachibatsirwa nesangano rakazvimirira rega reOSISA. Bhuku rinova rakanangana nekutsvaga nzira dzekuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzikwanise kuita budiriro nechimbi-chimbi. Tabata Dr. Kanyenze tikavabvunza kuti Zimbabwe ingakwanisa here kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi kuti ibudirire.
Zvinokwanisika nokuti pane bhuku rakanyora remaDemocratic Development Office. Hatiri kutarisa nyika dzakabudirira nokuti zvinonzi nzira inodzidzwa vari mberi. Nyika dzakaita sana China, dzakaita sana Japan, dzakaita sana Taiwan, Malaysia nedzimwe dzakadaro dzekuAsia dzakapindawo mutsaona dzatiri kupinda nadzo. Asi pavakangoratidza kuti vave kuda kuti vaite zvinhu zvavo zvakasiyana vaona kuti nyika dzavo dzifambe nyika dzavo dzakaita zvekumanya chose zvinhu zvikafamba vanhu vakabviswa muurongo nenguva diki diki saka zvoreva kuti muzimbabwe zvinogona kuitika asi zvinhu izvi zvinotoda utungamiri hwakashanduka utungamiriri hune zvipo zvevanhu pamusoro utungamiriri hunofunga vanhu utungamiriri hunoita kuti upfumi hwenyika hushandire vanhu kwete kuti upfumi hwenyika hushandire vashomanane
saka bhuku renyu rinonzi uye muri kuri parurari Dr. Kanyenzi
rinonzi Towards Democratic Developmental States in Southern Africa takatarisa nyika dzakaita seAngola Botswana Malawi Namibia South Africa neZimbabwe saka tichitarisa nyika dzekuasia maitiro adzakaita tichiona kuti nyika dzeSouthern Africa dzandataura idzi dziri mashure chose maringe nekusumudzwa kweupfumi hwenyika nekubviswa muurombo kuvanhu saka tiri kuratidza kuti zvinogona kuitwa asi zvinotoda kuti pange paine utungamiriri hwakati twasa twasa hune zvido zvevanhu hunoita kuti vanhu vaunganidzwe vabatane pamwe chete vachitatarisa chinhu chimwe chete chekuti vasimudze kwavanhu zveupfumi hwenyika
pane urongo hwekuti here mugovanewo pfungwa dzenyu nevari muhurumende pabhuku ramakaparura kunyika dziri kuchamhepi kuafrica idzi
hongu ndozvatakatorinyorera zvokuti kutotsamwa kwatakaita kuti tingarambe tichitambudzika nyika ine upfumi hwakadai nyika yakadiwa namwari zvakadai ine zvinhu zvakawanda vanhu vakadzidza kudai vanhu votambura nokushaya votambura nenzara votambura nokurwara asi tine upfumi hwakasimba kudai tikatoda kuti tidzidze kune nyika dzimwe dziri mberi kwedu nekuti nzira inobvunzwa ari mberi kuti tione kuti vakazviita sei mukatarisa nyika idzodzo zvinonyatsoratidza kuti hazvisi kure kure zvingori pautungamiriri utungamiriri ukangoita zvinhu zvinobata vanhu zvinoita kuti zvito zvevanhu zviitwe zvinoita kuti zvinhu zvinobata vanhu zvakaita sokudya zvakaita sokupfeka zvakaita so zvipatara zvokudzidza zvinhu zvakaita sedzimba dzinodiwa nevanhu kuti vagare zvavanofambisa transport zvinhu zvinokosha nemabasa kuti zvinge zvichitanga kuitwa nekuti marights evanhu saka anofanira kunge achibatwa nokuti anobata upenyu hwevanhu zvakaita sechikafu zvakaita seutano zvakaita sekudzidza zvinhu zvinokosha
nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nareverend paul chakwamba vemethodist church vachishanda vari kuchikomba kumashonaland east tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamirawo sei munharaunda yavo
zviri kuratidza zvikuru kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka hakuna dambudziko ratati taona pari zvino nzara iri kuratidza kuti hakuna munyika yedu yezimbabwe saka tinotendana naizvozvo izvo even zvamatongerwo enyika tisati takuona kutyisa kwazvo zviri kuratidza kuti zviri kufamba zvakanaka
ngatimbotarisei nenyaya yegoho here mwaka uno vanhu vakanyatsokohwa zvakanaka here muri kuti nyaya yechikafu inenge iri nani pari zvino
ya vanhu vakakohwa zvakanaka chaizvo zvoda kutenda mwari kuti mvura yakanaya yekutarisira kuti vanhu vese kunzvimbo yekweduku chikafu chakazara chaizvo zvokuti vanhu vari bhizi kuendesa kugrain marketing board
saka zvii zvinowanzorimwa munharaunda menyu
munorimwa chibage nenzungu ndo zvinonyanya kurimwa zvikuru
tochimbotarisawo vamwe vaye vanoshaya nherera vamwe vaye vakwegura imi muri reverend munenge muchibatsiranawo sei navo mudunhu menyu
isusu mudunhu medu tinobatsirana navo tine organization inonzi Christian Care zvikuru tine imwe organization specifically yakanangana nezvekuchechi kwedu inonzi yemedra tinoidentifya vanhu vanonetsekana zvikuru vakura tovanyora mazita tovabatsira kana vane zvechikafu zvavanenge vachida tinogona kuvabatsira
saka mungati muri kubatsira vanhu vakawanda zvakadii
zvinoenderana nokuti vanhu vatipa vanhu vakawanda zvakadii as of now hatisati tanyanya kuwana zvingava zvichikonzeresa kuti vanhu vangade kubatsirwa because vanhu vakakohwa zvinenge zviri kuratidza kuti nzara nofunga ingatozoonerwa kure kurewo
saka imi chikafu munei machiwana kupi munorimawo here kana kuti munotsvaga vamwe vanokubatsirai
tinotsvaka vanhu vanotibatsira zvikuru nguva naino iyi. Tine yatinoti yeharvest inounganidzwa navanhu zvikuru yatinenge tichikwanisa kuti batsirawo vanhu vatinoona kuti vanoshupika. Iorganization yedu yatinoti yemedrai inobatsirawo zvikuru, inotsvakawo vanovabatsira zvikuru kune vanenge vachitambudzika vaya kuti vawane kubatsirwa. But as of now, hatisati tawana makeses iwayo anoratidza kuti kuna vanhu vazhinji vanoda kuti vabatsirwe.
Mataurawo kuti panyaya dzezvematongerwo enyika zvinhu zvakatigadzikanei mazuva anaya, asi tiri kuona kuti taakupinda musarudzo. Mungapawo kurudziro yakaita sei kune vanoita zvematongerwo enyika imi yenyu muri kuchechi?
Tinotenda urudziro, hatiregedzi baba. Tinobatsira, tinonge tichiparidza zvikuru. Iko zvino zvakutotibatsirawo nesu kuti tidzidzise vanhu kuti aiwa shoko ramwari ngaritungamirire pamberi, vanhu vadanane vawirirane, nokuti shoko ramwari rinorarama nokusingaperi. Asi zvemisangano izvi zvinopera, asi shoko ramwari tikadanana sevanhu vanogara munzvimbo imwe chete, ndozvinhu zvingange zviri zvinhu zvakanaka.
Avo vanga vari Reverend Paul Chakwamba veMethodist Church vachishanda vari kuchikomba kumashonaland East, vanga vari parunare kuchikomba kwakare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mutanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tiri kuita hurukuro yedu yekupedzisira nezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakashanya iko kuno kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chinozikanwa nezita rekuti YALI. Taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari pachirongwa ichi. Tichange tichikurukura naye kuti atiudze kuti akaona sei chirongwa ichi uyezve zvii zvaachaita achinge adzokera kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, titaurirei zita renyu uyezve kuti makaona sei chirongwa ichi.
Maita basa, inini ndinoitwa Shalin Chekenya. Ndiri pano neMandela Washington Fellowship. Ndiri founder we organization inonzi Stand Foundation, iyo inomirira kodzero dzevana vasikana. Tinofaita kodzero dzese dzinova affecta in mukurarama kwavo.
Mungati izvi zvamakadzidza imo muno muAmerica zvamuchaenda kunoita kukumba kubatsira vanasikana nevana vechidiki vari kurodzwa vasati vabvazera?
Muno muAmerica ndakadzidza kuti zvoni mwana wega wega ane right yake, kodzero yake yekuenda kuchikoro. Ende vana vese vatinoona kunyika dzedu vasiri kuenda kuchikoro vanorodzwa because vanotengeswa nemombe, vamwe vanotengeswa nembudzi chai, vamwe nehuku. Izvo zvinhu zvinoitika not only muZimbabwe asi zvaitika mativi mana ose enyika muAfrica. Saka ini ndadzidza kuti vana vakazhinji vanoonekwa nenjodzi dzakadai nokuti kune poverty yakanyanya, vanhu vari kunyanya kutambudzira zvokuti munhu anofunga kuti zvino anotengesa mwana wangu kuti ndiwane mari.
Saka chii chamuchaita kuti chirongwa chenyu ichi chibudirire nyanya kumaruva? Pane zvamakagadzira here zvamuchakwanisa kuenda kunopakurirawo vamwe vasingakwanise ivo kuti vawane dzidzo?
Taona kuti zvoni zviri nani kuti titrage nzira dzekubatsira vana ava kuti zvino vakwanise kuona access to education. Tine masticker tinawo anenge ane ematextbook, anenge ane mavideos emathematics, science, aya anokwanisa kuwanikwa nevaya vasingakwanisi kuenda kuchikoro chikoro because maybe vakaita school dropout arodzwa mwana mari yekuenda kuchikoro saka izvi tinozviisa pa computer and then tozviisa pa ma centers ari ma rural and marginalized communities zvokuti vaya vana vanokwanisa kuma accessa okwanisa kuona access to an education iri cheap isingabhadharwi iri for free
toonazve kuti munguva yapfuura pane bhiri riri kuda kuzodzikwa iro semutemo yekuti avo vanenge vawanikwa vachibhinya nyanya vana vasati vabvazera vanogona kuzopuwa mutongo wakasimba munoona sei bhiri iri
iri bhiri rinondifadza zvomene nokuti ndiri mumwe wevakadzi vakabhinywa nematsotsi rimwe zuva ndichifambawo zvangu ndichienda kuchikoro saka ndinoona kuti bhiri iri ibhiri rinoita kuti society yedu isafunge kuti zvoni ukabhinya mwana hapana chinoitika kwauri zvinema kune maconsequences ende pane maconsequences akadai soo vanhu vanopedzisira vasisaite macrimes akadai soo
toona kuti uri kutaura iwe kuti pane zvimwe zvawakadzidza tarisa zvawataura izvi kuti pane zvakaitika iwe semusikana wechidiki uyezve nemamirira akaita zvinhu kumusha unoona zvirizvii zvawakadzidza kuno zvauchanoitawo kumusha kuti zvibatsirewo vamwe vasikana nevana vechidiki
inini ndakadzidza kuti zvoni kunoku zvavanoita vane mainstitutional policies avanenge ari pamachikoro vamwe anenge ari national anenge achitaura kuti zvoni ukaita zvakadai zvakadai kune maconsequences akadai saka inini ndakatorawo concept yandiroda kuno implementawo kumusha yekuti pachikoro chega chega panenge pane module inenge iri compulsory
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Shaline kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa anonzi akabatwa naamai Shuvai Mahofa avo vanga vari gurukota redunhu remasvingo vakashaya nemusi wemuvhuro. Amai Mahofa vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika uye vari kutarisira kuradzikwa kumarinda anovigwa magamba kuNational Heroes Acre. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboshanda naamai Shuvai Mahofa mubato rezano PF uye vakambovewo zvakare gurukota redunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yebato reZimbabwe People First. Vabasikiti imi makambenge muri gurukota redunhu remasvingo kuchizouyawo amai Shuvai Mahofa makatarisa basa ravakaita munogutsikanawo here naro munguva yavakanga vari gurukota remasvingo?
Chokutanga tinoti tine urombo nekushaika kwakaita mai Mahofa pamabasa avo kumasvingo ndandisinganyatsotarisiro zvangu kuti pavakazoita chaipo ndepapi pandingataura nezvapo nekuti chokutanga ndinoziva kuti pavakamboti vabhasikiti vanga vachitadzisa vanhu kutora minda yenzimbe kutongadi vakaenda vakambondodira vanhu ikoko Mahofa leta vakanyoresa ose akazokanzurwa navamugabe achinzi hai vakanganisa ndokutevera kwatataisa vanhu kuchingwizi but zvinhu zvacho hazvina kubudirira nekuti vanhu vatatakagadzika ikoko vakaramba chandingangotaura kuti kuda chakazoitika varipo indakasiya dhamu retekwemukosi rava i95% complete saka ka 5% kekuzopedzisa kakazopedziswa vavapo saka ndo chimwe chidimbo chandingataura nezvacho.
Ko panyaya yekuti amai Mahofa vaitwe gamba renyika munowirirana nazvo here izvi vabasikiti?
Ndofunga ugamba hwavo hwangotariswa kuti munhu aishandira musagano kwenguva yakareba ini handina kumbobva ndavavenga kuti vakatora chigaro chandandinacho nyangwe zvavo vaimbitsoropodza pane zvandaita izvo ndokugara kwevanhu but zveugamba hwavo handifungi kuti hune chokuita nezvedevelopment asi kuti chikuru nezvokuita nezvekubando reparts.
Pane vamwe vaitaura vaonawo nevatori venhau mudunhu imomo vaichema nenyaya yemhirizhonga vachiti munhu anga achikurudzira nyaya dzemhirizhonga. Imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo?
Kuzano kana uriko vanokurudzira mhirizhonga ndo vanonzi vanoshandira musangano. Ndo mashandibwo emusangano wacho kune vamwe vacho vanoita because tinoziva kuti kune umwe muveteran akapondwa kuchinzi vanhu vatovatumwa namai Mahofa nekukurudzira violence imwe yanga yoitika mudikita kumabai election. Zvinhu zvatinonzwa izvozvo zvavaitaura nemuromo wavo.
Imi muchaonekwawo here muchienda kumarinda kunoradzika amai Mahofa sava basket?
Ini chandinongoita kungoti kundobata maoko ndinoita nekuti inhamo yawira mumusha medu mumasvingo. Asi kuzoenda kuiro suko chinonetsa ndechekuti zvezano PF haungazivi zvavanoita. Vakangokuona ikoko kwavanga vari kunhamo yamai Mahofa vava vachirovana pachavo mupaki imomo. Kuti umwe waenda kundochema nhamo tinonzwa vana Jabhunu kudzi MP Jabhunu naminista Muzembe vavo svoorerwa ikoko vachinzi vabvepo vabvepo nezvemafakisheni. Zvino kuzoti isu veimwe pati pamwe vamwe havazotifariri otherwise tingadai taita zvedu. Bhaibheri rinotiti chemai nevanochema. Saka ndinotomanikidzwa kutoti nditochema nenhamo yamai Mahofa nekuti ndiamai ende tinokoshesa madzimai.
Aiwa, tinotenda zvikuru vabasiketi kuwana nguva yekutaura nesu.
Zvakanakai.
Manga makateerera kuna vakuda kwashebhasikiti vakambove gurukota redunhu remasvingo asi vave nhengo yebato reZimbabwe People First muchirongwa chedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokupai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi iko zvino tochimbokupai kambo takangodaro kambo ke Zim Denzo kubva kuna Killer T. Nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatungamiri veSADC avo vari kusangana muPretoria voshorwa nekusagadzirisa nyaya dziri kunetsa mudunhu ravo. vamwe vashandi pamwe nevari pamujikandi gere vekambani NRSVET vanoti urongwa hwekumutsiridza kambani uyu hwakakosha zvikuru sezvo ichibatsira upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiyami na Chris Kande munhau dzechindebele.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 ngwabakazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi i-MDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangidele likaThwangirayi.
Impilakahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
U-Edith Manyika wafa esuka eGwanda, uBodakezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa nguNkosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli zeSADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo uqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedalele eParliamente. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ikuthi i-political party elabantu abaningi balembono ethiyeneyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. Ithageti yethu njengabakathwangela i-MDC labo kobulawayo umuntu ongayisuye yizani uPF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungabuhlukana imibono ethize kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ikuthi i-MDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi. Isizanu isizama ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni i-MDC Alliance kanti bonke i-Standing Committee le-National Council lama-province uThwangirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwangirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli. Kungakuliqiniso yini lokho?
Baba uThwangirayi constitution yetu uvunyelwe ukuxoxisana lama branch lama province lama ward ikho ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthula ndawo uhlupho uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani esithi ikuxoxisana lozulu akuqali namuhla ukuthi uthangira uyabhoda ekhuluma nabantu abantu sebethenga usilibunda besithi uhambela ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo into engiyaziyo yikuthi i-leadership yonke e-sending committee isebenza noTsvangirai i-provincial council isebenza noTsvangirai kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala abakhuluma amanga namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uzulu ukuthi kobulawayo sibambeni uTsvangirai uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisele ukhankaso lwaba-election khathesi siyafundisana nge-CV i-biometric voter registration uTsvangirai labokhuke labodebhe labomoyo labomonzora nasingazisendi yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana becoxisana besenza umbono ofuna nguzulu yikho-ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlaba izulu.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le-MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanenge ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla leZANU PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bayithusile okwamaqhini ngemzwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala bekuyinto abantu kade bayithusile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni ngoba abane babengabonanga ukuthi kwenzakala bapho kubona imoto ziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Akwakhathesi umumo siyehlile mbijana sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathinithini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukade kwenzakala njani. U-Eliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezibuza ukuthi ha kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani kwenzakalani. Hhayi bathuma uma kwakathesi bese kuyinto zade zibeyithatha njengelizwe lonke ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini, so into zabantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho akula muntu owakubonayo lapho ngibona ngehelicopter isuka ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala ala wayesekhululeka khonapho emphakathini kuyini elakubona ngibela kuzwa
abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma okokuqala esiyendlini encane wabuya waphenduka wabuya wabuyela wabonakala sehlanza ngaba abeseduze ngoba i-VIP yayingathi iqama mambijana lapho abantu ababekhona but ababeseduze yikho abakuripota kthi hayi babona kusiba la ma-movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle kahle ukuthi kwenzakalani yikho kubona sekusukunywa masinya abanye nokuthi kwaphunywa njani ababonanga babona ngehelikopte yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lathi eGwanda basisolani thina silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu kukhanya kwakulungisiwe usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened pho kwehlulani ukuthi kumbe aqala adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithi esibhedlela maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankonezan ye-South Africa khona lokho abantu lengani bakubuza ukuthi hapho esethi isibhedlela sinjani.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala iletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo waba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ekuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi kasikusupport kuyinto embi, kanti njalo lathi njengenhlanganiso yeCrisis Zimbabwe Coalition sifinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kungakumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani, umkamongameli welizwe ayethana labantwana. Kuyinto eluhlazo kakhulu, sizwa kusizwa kusiko sisinqulu njengabantumbabhwenzi, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyakukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthwa sithukiseleni abesifazana phakamise, but umama lo Grace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakela ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi wona lawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kuSADC region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma ngeviolence le lokucindezelwa kwabesifazane, lokhu esisenzo sikaGrace Mugabe sesibe isibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekubabhekeleni phansi, ngoba into eyenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungaba lamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabantu. Ngokunye kwezinto esikusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu beSADC region.
Hamle land wandwe,
Hamle
land wandwe,
Hamle
lwamshweshwe,
Hamle lanampawa fowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yes, zihamba njani inhlelo zebandla emaphandleni baba Mzila, njalo zithini zakhamisi?
Okuhle ngakho ukuthi lokho esikuthethe nasakhethe ukuthi sikumele izinto ezimqoka eMathebeleland leMidlands ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe kube ukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyemukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe eBike Bridge uze efike eFolosi. Kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayifike ukuthi sidabulize phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi lizwele lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khona ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo esikuzwayo ebantwini ukuthi na abantu bakithi bayabambana, wonke nala maphathi athi amele iMathebeleland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhoba ngemva kwesikhumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU-PF ukuthi ngamaqhawe abaleli lizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sibambane lalaba abanye abafana nezakho ethi mele abantu beMathebeleland, i-MRP ethi mele abantu beMathebeleland, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zeMathebeleland ukuthi singasalele emuva. Sihlose kudevelopment ukuthi ipolitics singaba yipolitics nje, ipolitics kayibe yipolitics eza kuthi ilethe inqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owachoyo afana lezaphu lemthwakazi.
wona lama amabandla hanti ngebona bangathakazelela khona lokhu ngoba lati sikukhangela ukuthi nxa ukuthi ngesizwe lonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale emathebeleleni bese sisiyanja lo siyanintisana bona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi yi-coalition yethu kumbe i-alliance yamaparti emathebeleleni nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one kodwa okokuthina nje singahamba ngakho yikuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngama-councillors kumbe ngama-MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona emathebeleleni yikho umbono nalowo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani kulokhu phoa kuyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke naleyo ngu-37 abantu bebevota kodwa kungala nto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje livotela lokhu bese kuthiwa sobala ukuthi hhayi vele ivotela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalele ephalamende emaphandleni?
Esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital project izakhiwo ezifana nemigwaqo izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development i-resource development yamanzi ibhorane lamadamu yizizinto eziqakathekileyo kakhulu kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwo lokuvuswa kwama-factory amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projects esingabe siwakhangele sibona kuukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yohulumende ka-Robert Mugabe in the last 37 years abantu abethu babasebenza emathebeleni le-Midlands abantwana abasebenza emathebeleni le-Midlands ama-youth emashonaland abantu bakithi bayakwagqoki khona lokhu kumbe kusebhinga kumbe kusetsholotsho kumbe kusembembesi kumbe kusenkayi kumbe kusebhayibridge bayakwazi khona lokuthi ayisiwo bantwana bakithi abasebenza esipholiseni abasebenza ezikolweni embhedlela ngaphi langaphi thina abantu bethu bengabahambe baye emashonaland luhlelo esilukhangeleleyo ukuthi into emele ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwokula ama-department kahulumende.
Hayi, siyabonga baba uMzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwani?
Inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, othanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Uqalise nini ezomculo lezi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Bengina 14 years mangiqala ukucula ku-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Usithi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubeka for ama-album wabo. And then after then, I decided to see the chicken and the album. So the album is going to be
lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ukuhlabela kuphela okwenza?
Nayi ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida yebo.
Ontanga abasakhulayo abalingana lawe bagijimisa kakhulu lezi zabo house labo gom kodwa wena wakhetha umasikandi ungasitshela ukuthi uhamba njani?
Ngiyawubonga ke leyo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye umasikandi mina is because umasikandi uhambisana ngathi ne-culture yami yesiNdebele, so ingenelana kahle ne-culture yami. Thina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje, akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwela kusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uphumele ngaphandle, abantu bawazi and bawu-appreciate. Yiyo le nto engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami ku-inspire laba abakhulayo.
Ngoma eziningi okunganani?
Okwamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma yithi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azomkhulula ngoba kule kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale le ngoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yebo, hayi akunankinga. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengiwumuntu ongena-help e-right, ngathi bengingaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuswelakalayo nje zonke le zinto.
Ngamafitshane ungasela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngaphi, uzalwa kobani, libangaki engulini lokunye okunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sikhombisa, mina ngowesihlanu enganeni sikababa, amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathe sibongile. Lo-ke ngumhlabeleli womculo kamasikandi uDudu Ndlovu, owazakala ngelithi iNono lakwethu, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 0930-6065-15460 lagu 13860 kHz.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla uhlelo sicubungula udaba obeluseguduni kuliviki olungamongameli inkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okwakuqala kumele sinanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawodi ethu lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa abantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwi naye nxa esiya endaweni efisa abantwana beganga waba namandla ukuthi ethi uyabakhuza abantwana enjani engatshaya. Iproblem ekhona nje asula bufakazi ukuthi watshaya abantu bakhe yini, kodwa nxa engabatshayanga oyabe phambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunanzelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma imvinvinvi waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana e-discipline, kodwa nxa umntwana esesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esekhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka le ithodlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward specifically also for the girl child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawo. Sibindibani sokuthi uthathe i-electrical code ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzo umphathi, bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote, kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali, ngoba abazivumela ukuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo besipha i-guidance. It has created a society abantwana abarawuthi, ngoba singakela abantwana noma ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku ihlonipho isiphela isincikilika. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantu abanalaba abakagresi esikhuluma ngabo, the mother has been absent. Yikho bethu sibala ngabo kuzesouth sebexotshiwe e-UK sibona amavideo begade izimota zabantu nanilani, because there's no parental guidance. Parents are busy with politics, the boys are busy with notwise. So akunamuntu esingalenza, abuzali lomntwana kumele bendawonye. Kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi efake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo, abalemali, kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengentwena le nxa sikhangela into eyenzakala ngabantu abakamongameli babhizi amalandelela kunyuzi suku zonke, hhayi usevula iyunivesithi sokunje abantwana kodwa ngapha abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo, ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mangibona into eqhathekile, umuntu kaqale ngokuzihlonipha, ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa uwumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba ngase sikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakale ngu-Grace angithi ye utshayile umntwana, kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazana. Kodwa into yangikhona nxa singazihlonipha sisinde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, ngikwani singaphilisana, asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. umuntu kafunda ukuzihlonipha ngoba nayo umama uGesu usine engasazihloniphi njengomuntu omdala usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana sixoxela ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke Sithandekile ube lobusuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.